tomuganga noona kuti munyika mune inonzi selective application of the law nekuti mazuva akaterawo MDC yakaenda kumapurisa ichivazivisa kuti vanoda kuita maprotest avo vakarambidzwa nemapurisa nemakodzi zvese ZANU-PF ine kodzero yekuita musangano wayo semubumbiro romutemo asinganana including opposition nemadzibhosi kati organization anobvumirwa nomutemo kuita izvezvo chakaipa ndechekuti tive nomutemo wekuti we have one law for ZANU-PF and another law for the rest of the country zvinoratidza kuti munyika hamuna rule of law zvinoratidza kuti munyika hamuna utongi webvuta ruzhinji zvinoratidza kuti munyika mune animal farm type of rule yekuti all animals are equal but some animals are more equal than others izvezvo zvinoita kuti kana vanhangaita bhizinesi nezimbabwe vasauya nekuti vanoziva kuti munyika hamuna rule of law asi izvo hazvitishamisi ende hazvitidzisi nekuti mutungamiri wenyika chaiye wezanu vamunangagwa vanobuda vachitaura kuti ZANU-PF is the police, ZANU-PF is the army, ZANU-PF is the air force, ZANU-PF is the court. Kureva kuti munyika hamuna utongi hwejekerere hune separation of powers. Makort anofanira kuva independent, the executive inofanira kuva independent, parliament inofanira kuva independent. Zvese zvakakonekitwa into ZANU, saka pana munhu angabvumirana neutongi hwakadero. Munyika mune dambudziko guru recorruption. Inowanikwa kunasa, inowanikwa kunana dzinhara, inowanikwa kukomanda agriculture. Handidada muku vanhu vezanupiefu vati tinoda kuita demonstration yekuti tibvise zvimwe izvezvo. Iwayo masanctions anoteiswa nevatungamiri vezanu nevanhu vavo vanopa munyika zvinoita kuti upfumi hwenyika husaenda mberi. MuZimbabwe dambudziko romuri rimo nderegovernment and legitimacy, corruption of the political and decomposition of the political, no problem in MuZimbabwe. Yelawlessness and unity.
Asika Dr. Ruhanya, ZANU-PF iri kuti musiyano wayo neMDC ndewekuti pavanonga vachiita misangano yavo kana kuratidzira havaite mhirizhonga kupedzisira wapwanya zvitoro kurova vanhu nekuparadza midziyo ndosaka vachipiwa mvumo nemapurisa yekuti varatidzire
aiwa mademonstration akaitwa neMDC atinoziva kubva vatangirai varipo rune vatangirai varipo kusvika ike zvino vachamisa vachitungamira kuti MDC hapana demonstration yakamboshedzwa neMDC yakaita violence mukatarira kana Mohlande report after violence yomuna August 2018 yaitika inoratidza kuti vanhu vakanga vachiita violence nokuponda vanhu nokuuraya vanhu masoja mapurisa nevatori hapana kana munhu one weMDC zanu ndochibata ndodzinza ndotetebhuru reviolence nomutimi
asi tingaona here musangano wezanu-PF wekutsigira danho resadhiki uyu uchizoita kuti nyika dzekumawirira dzakaisa zvirango izvi dzinge dzichichinja mafungiro
chinoita kuti kana inivo zvangu somuzvarwa sechizvarwa chezimbabwe ndichinje maonero angu kana maitiro angu neutongi hwezanu ndokunge zanu yadzosa nyika kudemocratic legitimacy yatadza kurova kuponda vanhu munyika maita rule of law munyika musina impunity munoona chinoita kuti muzimbabwe murambe mune violence inyaya yekuti vanhu vai vanoponda vanhu vanhu vai vanoita violence havamufi pamatare edzimhosva vachitongwa kuita kuti vamwe vavone kuti kana ukaita kutyora mutemo ukauraya munhu ukapisa zvinhu zvomunhu iwewo unenge uchizotongwa noti mukuru akutuma saka zvinhu zviri izvi kuti masanctions akaitwa nana britain azvise kana ini handiadi handidi masanctions handisapoti masanctions masanctions akaipa chaizvo asiwo masanctions okuponda vanhu anebwa rezanu kuba mari dzenyika masanctions makuru atingambobvumirani nawo iwayo saka zanu ikaita zvinhu izvi kana isivana Ruhanya tinotofonerai vana vakandemiri kuti aiwa masanctions atadi tinokwanisa kutotaura tese senyika kuti kemi muchirikisa masanctions awandechiva munaavachati zvaamugati.